manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 5 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuAmerica vatanga kuvhota nhasi. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vavhota kuFlorida asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vavari kukwikwidzana navo vakatovhota kare kuCalifornia. Kwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti kudiwe nesarudzo idzi. Tichakupai zvizhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vari kuvhota muAmerica nhasi kuti vasarudze mutungamiri wenyika nengo dzedare reSenate neHouse of Representatives. Vari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika ndaamai Kamala Harris vebato reDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munikamwe kadoroba kanonzi Dixville Notch kuNew Hampshire kane vanhu vatanhatu chete vatsigiri vebato reRepublican Party vari vana uye vamwe vanoti havana bato ravakarerekera kana kuti maIndependence vari vaviri kane tsika yekutanga kuvhota pakati peusiku. Mune zvabuda musarudzo idzi amai Harris navaTrump vaita mangange sezvo vose vawana mavhoti matatu. Mutevedzeri wavaTrump, Senator J.D. Vance, vavota mangwanani kuCincinnati, Ohio. VaTrump vavota kuPalm Beach, Florida. Amai Harris vakatovota kare vakatumira vhoti yavo kuCalifornia. Mamwe matunhu akawanda atanga kuvota nenguva dza7 mangwanani, asi mamwe atanga kuvota nenguva dza5 mangwanani, mamwewo achitanga nenguva dza10. Matunhu akaita seIndiana neKentucky atopedza kuvhota nenguva dza6 manheru ano. Vapedza kuvhota nenguva dza7 vanosanganisirawo vari kuGeorgia, Virginia neFlorida. Matunhu achapedzera kuvhota iHawaii inopedza nenguva dza12 mangwanani uye Alaska inopedza nenguva dza1 mangwanani. Musarudzo dzemuAmerica anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika haasi munhu anenge awana mavhoti akawanda sezvinoitwa munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Mavhoti emuAmerica anowanikwa zvichienderana neuwandu hwevanhu vari mudunhu. Semuenzaniso, anokunda kuCalifornia anopiwa mavhoti kana kuti electoral votes 54. Anokunda kuTexas anopiwa mavhoti 40 kana kuti 40. DC, Alaska nemamwe matunhu ane vanhu vashoma ane mavhoti 3 chete kana kuti 3 electoral votes. Matunhu ose abatanidzwa ane mavhoti 53 kana kuti 538. Anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika anofanira kuwana mavhoti 90 kana kuti 270 electoral votes. Vanhu vachingopedza kuvhota kuverengwa kwemavhoti kunobva kwatanga. Vanhu vakanyoresa kuvhota muAmerica vanosvika mamiriyoni 190 kana kuti 170 million. Nepfenyuro dzeReuters neIpsos dzinoti zviri kubuda musarudzo zviri kuratidza kuti amai Harris vari kutungamira kumadzimai nezvikamu 10 to 2 kubva muzana kana kuti 12%, ukuwo Trump vachitungamira kuvarume nezvikamu 9 kubva muzana kana kuti 7%. Blessing Zulu, VOA News, Washington DC.
Tinotenda Blessing. Tichiri panyaya sarudzo iyi, regai timuenda kudunhu reTexas kune mutoro wenhau Evans Zininga. Evans, uri sei?
Ndakasimba mukoma Jonga, makadiwo imi?
Aiwa, ndiri mupenyu. Nezuro wakafamba uchiteera nzvimbo dzanga dzichazovhoterwa nhasi, tichinzwa uchichema, waichema kuti kuri kunaya mvura yakasimba. Nhasi kwakamira sei?
Yamuka ichinaya mangwanani, asi kuzokwirawo kwezuva iko zvino yakamira iko zvino izvi. Saka vanhu vari panze, tiri panze, ndiri kutotaurawo nemi ndiri panze izvezvi. Zuva ratobuda, tiri kuona vanhu vari kungopinda nekubuda mudzimba dzokuvhotera pandiri pano iko zvino.
Izvii zvamakwanisawo kuona sevatori venhau pane zviri kuitika munzvimbo dzamafamba?
Chandanyanya kuona ndechekuti vanhu havana kunyanya kuwanda kubuda kwavari kuita kuya kuzovhota. Tanga tichibvunzurudza mangwanani vanofambisa zvesarudzo, tichiudzwa kunzi chikamu chinosvika 50% pakati nepakati pevanhu vakanyoresa kuvhota mudunhu rino rese reTexas vakatovhota kare neurongwa huya hwaiitwa hweearly vote. Saka vasara ava havana kunyanyowanda kuti vanganetseke kuwana mukana wekuvhota chero kunze kuchimbokanganiswa nemvura.
Vanhu vari kutarisira kunge vachivhara kana kuti vachivharwa nguvai pari kuvhoterwa?
Kuno kune nguva mbiri nekuti dunhu reTexas rakakura zvakanyanya. Saka rimwe diri riri munguva yakasiyana nerimwe neawa imwe chete. Saka vamwe vachavhara na7, vamwe vanozovhara na8 manheru ndonguva ichagumisirwa kuvhota.
Totarisa hondo hombe inonzi iri pakati pevari kukwikwidzana pachigaro chekuve senator muTexas, vaTed Cruz veRepublican Party navaColin Allred veDemocratic Party, zvakamira sei?
Pane basa ipapo mukoma Jonga, nekuti vari kutaura kuti vaTed Cruz sekuziva kwenyu vakambomhanyirawo vachida kutopinda panyanga chaipo pekuva mutungamiri wenyika muna 2016 pavakakwikwidzana navaTrump vakakundwa paya. Kuno vari kutarisirwa kudzokera mutemu yechitatu. Votiwo ava vaAllred vanonziwo kubva mugore ra1988 vachingoshingirira kupinda panzvimbo iyoyi kusvikana nhasi. Saka pane makakatanwa makuru chaizvo nekuti vebato remaRepublicans vari kutiwo tinoda kuramba takabata chinzvimbo, vebato remaDemocrats vari kutiwo chero Texas isiri swing state yayo asi vanodawo kupinda pachigaro.
Totarisawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu iri, pane zvamakwaniso here kubata muchinzwa kuti nhasi vakwanisa ngo achienda kunovhotawo zvakadii?
Handisati ndaita vekuona nameso, asi ndine vandataura navo parunhare vari kutaridza mufaro wekuti vakwanisa kuzadzikisa shuviro yavo. Izvozvi ndichibva pano ndiri kuenda pamwe pari kuvhoterwa pane imwe mhuri yekumusha zvakare yekuZimbabwe, vatichanoona vachikanda mavhoti avo musha wese, baba naamai nevana vese vari kuenda kunovhota panguva imwe chete. Saka zviri kutaridzwa kuti vana veZimbabwe vari muno vane mukana wekuvhota vanenge vari kutaridza chido, vari kubuda vari kuenda kunokanda mavhoti avo musarudzo iyi.
Tinozwa kuti mukaka wakachena, asi dzimwe nguva unowanikwawo kame kadonhwe kanozobviswawo nekamuti kunza ichi ndo changa chakukanganisa kusvibisa mukaka. Pane zvaungatiwo here zviri kunyunyutwawo nazvo musarudzo idzi kana mugadziro wesarudzo?
Handangoona chimwe chete vanhu vandataura navo vanga vakapfeka makepesi akanyorwa kunzi Democratic Party kutaridza kuti vanenge vanorerekerawo kudivi rekwaamai Harris. Ndo vanga vachingoti pane vanhu vari kusiyiwa vachipinda munzvimbo dzekuvhotera vakapfeka hembe dzakanyorwa kunzi Trump zvavanoti izvozvo havana kufara nazvo. Kunze kwaizvozvo handina zvimwe zvandaona zvandingati vanhu vanga vachinyunyuta nezvazvo kana kuchema nezvazvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans.
Ndatenda.
Nepfenyuro yenhau yeAssociated Press inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemaviri kana kuti 82 miriyoni vakavhota kare sezvo mutemo wenyika yeAmerica uchivabvumidza kuita izvi. Vanhu vanokwanisa kuita zvekutumira mavhoti avo kana kuenda kunzvimbo shoma dzinenge dzakavhurwa kuti vavhote. chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine ugaro hwemuAmerica unochibvumidza kuvhota kana kuti citizen chinogara kuVancouver kuWashington State muno muAmerica muzvinafundo Gladys Muyambo vanoti vakatora mukana wekushandisa posho pakuvhota svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ini ndakavhota uri musi weSunday, musi wa27 October. Izvi ndakangoitawo choice because kunoku unowana mukana wekuchuza kuti unoda kuvhota sei. Unoda kuvhota musi wekuvhota here? Unoda kuvhota panonzi voting period yavhurwa here? Saka inini ndakatora mukana iwoyo kuti ndikurumidze kuvhota nekuti ndanga ndisingadiwo zvangu zvekuenda kunomira paraini ndichivhota, number one. Number two, ndaida kuvhota in the comfort of my home. Verengera kune chibhuku chinouya chinenge chakatora maprofiles evanhu vese nhengo dzese dzekuvhoterwa.
Maiwanikwa muchisarudza mahofisi api neapi tichisanganisira mutungamiri wenyika paballot iri?
Kubva kumutungamiri wenyika kusvikira kumutungamiri westate kusvikira kucouncil, zvese izvozvo zvakanga zviri paballot. Saka changa chitori chibhuku chekuti unongotogara uchiverenga. Saka ndaida kuzviita ndakazvigarira mumba mangu ndakadekara. Zvinongonakidzawo kungoti unovhota uchivhotera paunoda usina zvekunzi wavhotera ani, wanyika chigunwe here, pasina kunzi wamboenda kumusangano here kana kuti wambodii. Just that peace of mind yekuti uri kungosarudzawo munhu waunoda kuti aite judge wemustate menyu, waunoda kuti apinde kuva mutungamiri wenyika, kwavaunoda kuti vakumirire semastate representatives ako. Zvese izvozvo anokumirira kucongress ndiani, uchingozvifungira uri wega kuti ndiani wandafarira, ndiani wandinoda, ndiani anomiririra kodzero dzangu, ndiani anomirira zvido zvangu zvandinoda inini pachi zvangu, ndisina kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kunzi vhotera nhenge.
Mungati imi vanhu vakawanda vakawanikwa vachiita zvekushandisa posho here kwamuri ikoko?
Kuno kuNorthwest kwatiri ndisinganyatsoziva zvangu kuti vanhu vari kubuda vakawanda sei, asi regai ndingotsanangura ndichiti pandakaenda kunodhirovha ballot rangu inini ndakaenda kunodhirovha padrive through. Ballot box rinenge riripo, riri papublic space, riri pabus station. Saka pandanga ndiripo papasina hapo queue, asi vanhu vaingoita drive through, ndofunga ndakasvika pachitongobvawo imwe mota. Inini pandanda kubvawo pane imwe mota yanga ichitouyawo kumashure kwangu kuti vaise ballot ravo. Saka kuti ndizonyatsoziva kuti vanhu turnout, voter turnout yakamira sei, handinyatsoziva.
Avanga vari muzvinafundo Gladys Muyambo vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari kuVancouver kuWashington State muno muAmerica. MuAmerica mune matunhu manomwe akakosha zvikuru musarudzo yemutungamiri wenyika anove ndiwe matunhu akatarisirwa nevakawanda. Matunhu aya anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania neWisconsin. Ongororo dzose dzakaitwa dziri kuratidza kuti mangange pakati pavaTrump naAmai Harris. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reMadison kuWisconsin, Amai Lucy Ndongwe Chikovero, vanoti vanhu vazhinji vari kubuda neuwando hwavo kunovhota mudunhu iri. Ngatinzwei vachiita hurukuro naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Kuno kuWisconsin vanhu vari kuvhota chaizvo. Vanhu vakatanga kuvhota pane iya inonzi early voting, malines anga akakura asi vanhu vachivhota, vamwe vachiita zvemamail-in ballots, but hanhasi ndiro zuva racho chairo chairo rekuvhota. Saka vanhu vari kubuda vachienda mabasa mazhinji kwakasanganisa nekwedu. Vanhu vanotopuwa time yekunzi 3 hours dzekuenda kunovhota dzinenge dziri paid time off. Saka vanenge vachitokurudzira vanhu kuti vaende kunovhota. Saka ndikona hangu zviri zvinhu zvakanaka kupa vanhu mukana wekuenda kunovhota, mavhota acho zvakare ari kuitwa murunyararo.
Tichitarisa kutsvagwa kwerutsigiro kwanga kuchiitwa nemapato ari kukwikwidza musarudzo dzanhasi, takamira sei ikoko? Takatarisa ivo veDemocratic Party vanotungamirwa naMai Kamala Harris neRepublican Party yavaDonald Trump.
takanga tanzwa na nema adverts because ipainti mabato ose anga kasununguka kuisa ma adverts avo pama TV, pama radio, anywhere you can think of, even by YouTube, which are targeted audience. So we are looking forward kuti tuone kuti nasi zvinobuda sei.
Tombotarisa zvakare kuti nzvimbo iyi yamunogara inzvimbo yanga yakatarisirwa zvikuru kuti zvichabuda kubva ikoko. Munganyatsotsanangura kuti zvakamira sei.
Tinoziva nekuti Wisconsin is one of my states, anonzi ma swing states. Kuti munhu ahwine White House anofanira kuhwina Wisconsin. Saka it's a divided state zvekudaro. Zvekuti hamuziye kunowira tsvimbo nedohwe, but zvinhu zvakakosha chaizvo kuti vanhu vese vanga vachienda vanovhota. Zvakare kune zvimwe zvikoro ndakatenge ndichiona manheru vakatonzi no school today, vana vachinzi vaenda kunovhota. Izvino kuti kana wangosvika 18 unenge wakwanisa kuvhota, saka some of my high schoolers vanenge vatove eligible kuti vange vachivhota.
Chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri muguta remadison muwisconsin, amai Lucy Ndongwe Chikowero vachitaura namavelas Musanganya uye westudio 7 vari muno muamerica. Vateereri, tichange tichikupai nezvesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica mazuva ose pano panhepfenyuro yenyu. Tichange tichikupai nhau pamadande mutande edu eX, Facebook, WhatsApp neYouTube. Vyewe Studio 7 ndiyo nhepfenyuro yenyu pasarudzo yemuAmerica. Tichakupai nhau dzezvesarudzo mangwana mangwanani kubva na 6:30 a.m. kusvika na 8 a.m. Musakanganwa kuteerera paRadio Live VOA Special Elections Program mangwana. Munenge muina Blessing Zulu na Gifts Dube. Nekuda kwemangange aripo nemaonero akasiyana siyana, vamwe vari kutyira kuti vamwe vatsigiri vanenge vakundwa vanogona kuita zvemhirizhonga. Pakutsvaga rutsigiro pane vanhu vaviri vakaedza kuuraya vaDonald Trump kuPennsylvania nekuFlorida. Vamwe vaityisidzirawo amai Kamala Harris, izvo zvakapa kuti vanhu vachengetedza vawedzerwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, Pastor Chaka Ngwenya, vanoti sevanhu vemweya vari kunamatira kuti sarudzo ifambe zvakanaka uye kuti vanhu vatambire zvichabuda musarudzo murunyararo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Kuno kuNew York mavhoti ari kufamba zvakanaka, kunyanya zvikuru sei hapana vari kurovana kana kutukana kana kukwadzana. So it's peaceful. Zvinhu zviri kufamba zvakanaka, so tinotenda Mwari nazvo izvozvo.
Mungati zvii zviri kutariswa nevanhu panguva iyi yavanenge vari kuvhota?
Nyaya hombe inyaya dzeikonomi yenyika, ndo nyaya hombe. Nenyaya yevana yemabhosheni inyaya hombe iyoyo, and inyaya yeLGBT nenyaya yematransgender ndo nyaya hombe dziri kudibetwa. So inyaya iri kunetsa muAmerica iyoyo. But aiwa kuvhota kuri kuvhotwawo zvakanaka, zvekuti tize pamangwana tinoita kuziva kuti president Kamala Harris yereka kuti ndiDonald Trump. So ndo zviri kunopa chikuru ndechekuti vanhu vari kuvhota zvakanaka havasi kurovana, vanogona kutukana havo vachishaudhana vachidini, but hapana ari kurova mumwe, hapana ari kuita violence. Ndo zvandofarirawo zvangu munyika munomu. Hamuna zviyezviya zvokuzopedzera vanhu vaakukwadzana, vaakudini. Ivo vatiri kuvhotera vati vakagara zvavo kudzimba dzavo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York, Pastor Chaka Ngwenya vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Zvizvarwa zveAmerica nhasi zviri kuvhota musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe neumwe utungamiri hwematunhu. Nyaya yemamiriro eupfumi hwenyika ndeimwe yezvinhu makumi maviri nezviviri izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvichashandiswa nevavhoti mukusarudza mutungamiri wenyika wavanoda. Mumwe muvoti wemudunhu rePennsylvania, Vanik Mada, vanoti chikuru chavanotarisira kubva kumutungamiri upi zvake achasarudzwa nhasi kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika.
Tinoda kuti mabasa awanikwe infrastructure inge ichigadziriswa nenyaya hombe yakanyanyisisa. Zvinhu zviri kudhura, saka vanhu ndiro donzvo rakakura ravari kupusha kusanganisira neniwo.
Mumwe muzvinabhizimusi ane magonyeti uyo ati anoda kungoshevedzwa nezita rake rekutanga rekuti David achigara mudunhu reTexas anoti anotarisira kuti sarudzo idzi dzichaburitsa mutungamiri achagadzirisa nyaya yekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari achiti vamwe vake vakawanda vakatobuda mubhizinesi iri nekuda kwekudhura kwemafuta uku.
Gasi rakasumuka zvekuti kana maprofits ese most people vandoziva business rakatovhara vakatodzosera matruck just because fuel it was so up. So gas rakadzika zvinhu zvodzika asi gas rakakwira zvinhu zvokwira.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari mudzidzisi paDeVry University mudunhu reOhio muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kunyanga hazvo pakasarudzwa mutungamiri wenyika mutsva nhasi haagone kuzongopinda muhofisi mangwana achisvikoshandura zvinhu chiripo ripotyo.
Handiwo mafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika kunyanya yekuAmerica zvinenge zvinotogarirwa pasi zvotauriranwa uku upfumi hwenyika kunenge kuchingofambira mberi nokuti upfumi hwenyika chinhu chikuru zvikuru zvekare zvinoenderanawo nokuti hurumende iri kushanda zvakadii kupa chivimbo kuvanhu vomunyika yatinoti consumer confidence iyai.
Sarudzo dzemuAmerica dzagara dzinonzi dzinobata pasi rose munyaya dzezveupfumi sezviri kutaurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara.
America is the biggest economy in the world and zvinoitika kuAmerica zvinoafekta zvinoitika muZimbabwe zvinoitika kune dzimwe nyika. Chokutanga, America is one of the biggest investors. Some American company are investing nyika dzese.
Vachiti kusiyana kwemitemo yehupfumi kana kuti economic policies kuri kushambadzwa nevari kukwikwidzana amai Kamala Harris veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party kunorevawo zvakawanda kunyika dziri kuwana rubatsiro kubva kuAmerica pari zvino.
For example, nyaya yeforeign policy yao saka zvinogona kuafekta zvinhu zvakaita seaid uyewo zvakare even mabatirwo eekonomy akatosiyana pakati pemarepublicans nemademocrats. But chakakosha, America yakaita zvakanaka yakabudirira zvinoita kuti nyika dzese dzibudirire. Stability yeAmerica yakakosha. Not just economic stability but even political stability. So we want a stable US.
Amai Harris vari kutungamidza gwara reupfumi ravari kuti ndoravachashandisa kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachiti vachaumba upfumi hunoshandira vanhu vose kudzikisa inflation, kudzikisawo mitero kumari dzinotambirwa nevashandi vepasi uye kumutsiridza urongwa hwehurumende yava Joe Biden hwekumutsiridza maindastiri nekuwanisa vanhu mabasa. Ukuwo vaTrump vari kushambadza gwara reupfumi rekuti kana vakasarudzwa vachaderedza inflation kuburikidza nekuwedzera mhando dzemoto, kuderedza mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva, kukwidza mitero inobhadharwa nevemakambani ekuChina vanoda kupinza zvinhu muAmerica uye kudzikisa mitero inobhadharwa nevemabhizimusi. Zvasara kuti zvionekwe kuti vavhoti vachatevera gwara ripi rezveupfumi pavaviri ava avanonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi vose vari kurwira kuti upenyu hwezvizvarwa zveAmerica huve huri nani. Vakawanda munyika vari kutevera zviri kuitika musarudzo dzekuAmerica uyewo vese vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump veRepublican Party nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kufarirwawo nevakawanda munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyori wenhau dzekushanduka kwemamiriro ekunze achishanda nesangano reGreen Journal Watson Makokova anoti ari kutsigira amai Harris.
Kamala Harris munhu anosapota kana kuti munhu anofambidzana neurongwa hwekuiswa kwemari kunyaya yemachinjiro ari kuita mamiriro ekunze.
Mumwe anoti dai amai Harris vakunda ndimishe uchifamba uyo anoti akabatsirwa zvidzidzo zvake nemuzinda weAmerica muZimbabwe nekudaro anoona sekuti vakatora matomu vanogona kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira madzimai
nema issues anechekuita ne access to reproductive health zvinotarisira kuti as a democrat and as a woman vanenge vachiuya nema policies anenge achibatsira kuti vakadzi vave vanhu vakazvimirira
vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vaOwen Hiwai vanoti mutungamiri weAmerica aripo vaJoe Biden veDemocratic Party vanga vaomba ukama hwakanaka neAfrica uye china vechinhu chakanaka amai Harris vakakunda kuti vaenderere mberi nebasa rakanaka iri
panguva yaJoe Biden tinoona pane imwe yakamboitwa yavakazoti vambobvisa mamwe masaji mamwe makambani pamadhemokrati aripo vaJoe Biden varipo saka ndopatinoona kuti kana paine madhemokrati tinoona kuti pane elementi yekuti engagement inokwanisa kuimprova pakati pezimbabwe neamerica uye zvese isu isusu tevagari unoni zimbabwe teitotarisira kuti ukama hwacho hunge huchiimprova kuita kuti ugari kana kuti magariro edu ange akanaka
asi mutungamiri wesangano rinopikisa relabor economists and african democrats muzvare Linda Masarira vati vari kuda kuti vatrump vakunde
vatrump ndinoda kuti vakunde nekuti ndiye president wekutanga akatungamirira america asina kumbotsika muafrica asina kumbouya achida kupiringishana nematongerwo enyika africa yose saka naizvozvo dai vanga vagona kuina samito iki voita zvakanangana neamerica yavo
vamwe vari kuti dai vatrump vakunda musarudzo idzi ndava Timothy Chiminya avo vanozviti king munhu mutapa asi zvisinei zviri kutaurwa nevanhu vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vati hapana chinonyanyoshanduka nekuti vaTrump kana amai Harris vasarudzwa
America yangofamba nechiri chimwe chete kana yakuita zvidzidzana nedzimwe nyika saka tinongoona sekuti pamwe pangangoitwa kuti pakaita president munyowani kana akasiyana zvinogona kuti jopana nepapa
vanhu vatanga kuvhota musarudzo idzi vaTrump naamai Harris vari mangange ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Baba wevanhu, baba chinogurei pastudio 7 mamuka sei?
It's obvious panyaya yeAmerica hazviri pachena Trump unohwina. Kamala Harris haamiri, unotorohwa chete naTrump. Trump uri kutohwina because Trump uri kusapota culture dzemadzinza ari muAmerica. Vana Kamala vari kukurudzira chingo chani chaichiya chokuti vanhu varoorane maresipeni machinchi nezvimwe zvakadaro chaizvi, uye ndo vari kukurudzira kubviswa kwemimba nezvimwe zvakadaro. Saka Trump unoita advantage nemukana wezvinhu izvozvo, but kuhwina kwaTrump kune problem pahondo yekuIsraeri neIran. Kuhwina kwaKamala futi kune problem pahondo yeRussia neUkraine. Saka still America ndo iri kukonzeresa hondo pasirino kuti dzirambe dzichienda mberi chikushidzira.
Mamuka sei pano pastudio 7 nevatereri vese kumativi manyika kwamuri? Ndangoti ndipewo maonero angu panyaya yemaerection atakatarisana nawo ari muAmerica pazuva ranhasi rechipiri musi wa5. Ndandichitarisirawo kuti dai kuri kuti mari vaaititira zvakanaka mai Harris vambopindavo semudzimai vambobatawo matomu, tamboona kuti ndezvipi zvavanotiitira pastress. Inini ndinoitwawo angoma ndine muno mudhebhe nemugrey hudu.
Masura sei pastudio nasi? Ndoda taura pamusoro pemaelections ekuAmerica avo. Inoona sekuti dai mai Kamala Harris vakahwina nekuti uyu Trump munhu akambotonga. Saka unoramba achingodzikorora achingotonga nokutonga vamwe mukana vozomwanepi. Saka zvakanaka nekumbopawo vanhukadzi vambotonga America yacho iyo. Zvinhu zvingatipadza kuti vanhukadzi vamboendawo mberi tichiona zvavanoita.
Masikira sei pastudio 7 apo? Masikira sei pastudio 7 vashamarari? Aiwa, indoti vaTrump ngavapinde. VaTrump ngavapinde. Ndiri mhofu pamupumalanga apo.
Studio 7, studio 7, studio 7, muri sei. Amai Kamala Harris pachigaro, amai Kamala Harris panyanga. Havatore zvavo mazimai avo, havatore mazimai, ngavatore tatenda.
Soro iwe Studio 7, makadi niwa shamarari mese niwa tereri. Ndini Sifas Masunga. Ndino kumbira wa umosito message yangu ikuna wa Masumba Mavata. Kutiva zize uo. Ndoda wa kutiva zize uo, sinetika kwa Amerika uko koko. Awano ramba wa chingo kukwiza, nezi sina maturo, chuona wano, chingo sumba kuno, chitaiti kuyo Zimbabwe. Vachingo roho, ane kuturawa. Avaona wa politics ziriko uko, wano wana were zakapana na nze ku Zimbabwe. Kune were unu ufane kuda kwa politics kwa Amerika uko. Toda kunzo wao minduro kuna wama vaza, nga wati kwa wao minduro ipapapu. Kutivariyo were wano ufandiri Sifasi Masunga nda funza mfunzo uko. Ndino kumbira ukuti mundi funziro wama vaza.
Tinotenda vateereri anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusemina Standikile Mhlanga.